Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi uye tinoimba kuti zuva renyu ranhasi ranga rakanaka chose. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichitiye zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kutaura kwandiri kuita kudai vamadzore vatotsvogwa nemotokari yemapurisa iri kuenda navo kubhinjura uko kwaari kupomerwa mhosva yekushoropodza mutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Mutungamiri wechidiki muMDCT vaSolomon Madzure vanotorwazve nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutuka vaMugabe.
Kambani inofanira kuita zvayakavimbisa pasina izvozvo tichaona kuti yavharwa yotorwa hayo navatema. Hurumende inofanira kupindira panyaya iyi tisati taura moyo.
Vatsigiri vezanupf votora minda yenzimbe nechisimba.
Politbureau necentral committee dzezanupf dzoita misangano yekuzeya nyaya yesarudzo dzemaprimary kutanga mangwana.
Highlanders yobatana neFC Platinum panhongonya yeCastle Premier Soccer League.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Mutungamiri wesangano revechidiki reMDCT kana kuti MDC Youth Assembly vaSolomon Madzure vasungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuti vakatuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano wakaitwa nemugovera kumbire. Vanhu vakawanda munyika zvikuru vanopikisa vari kusungwa vachipomerwa mhosva yekutuka vaMugabe. VaMadzure vanonzi vatanga vaendeswa kuHarare Central Police Station vasati vaendeswa kubhindura. Tabata munyori mukuru muMDCT Youth Assembly vaPromise Mkwananzi.
Kutaura kwandiri kuita kudai vaMadzure vatotsvogwa nemotokari yemapurisa iri kuenda navo kubhindura uko kwaari kupomerwa mhosva yekushoropodza mutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Vari kunzi vakataura mashoko ekuti kudii?
Mashoko avakataura handisati nyatsomanzwa zvangu, asi mhosva ndiyo yekuti vaMadzure vari kunzi ndivo vakataura mashoko anoshoropodza mutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Zviri kunzi zvakataurirwa kupi izvi?
Izvi zvakataurirwa kumbire kwanga kune rally yemayouth eMashonaland Central kwavakanoadresa rally iyo yemayouth vachikurudzira mayouth kuti varegiste kuvhota, vatsigire vatsvangirai uye vanovhota mutu wesarudzo kuti tinge tane hurumende nyowani muzimbabwe.
Saka ari kuti akanzwa vachitaura mashoko aya ndiani?
Mapurisa atinoti vasori vano vasingapfeke mayunifomu.
Saka imi munoona sei imi kusungwa kwaMadzure uko?
Kusungwa kwaMadzure kunotikatyamadza zvikuru. Munoziva kuti vaMadzure vachangobuda mujere mavangomisha vachishungurudzwa. Zvinoratidza kutya kwezanupf, kutya utungamiri hwavaMadzure kunyanyanya kune vechidiki neinspiration nemotivation yavari kupa kumayouth emuno muZimbabwe nebasa guru ravari kubata vaMadzure vachikampena kuti baba Morgan Tsvangirai aite president Zimbabwe. ZANUPF yaona kuti ndiye munhu ane simba neungwaru hwekutungamira vechidiki vachienda mberi kuti vavhotere Morgan Tsvangirai tishandure hurumende yeZimbabwe, tinge tine hurumende nyowani inotungamirwa nababa avatsvangirai. Kutya kwezanupf.
Munyori mukuru mubazi revechidiki muMDCT vaPromise Mkwananzi vari parunare muHarare.